Vachitaura mushure memusangano uyu mumwe muzvina business vasondoni mugaradziko vati danho riri kutorwa nebanga guru renyika richishanda nesangano reZimbabwe Association of Microfinance Institutions ZAMFI richabatsira zvikuru sezvo mabhanga mazhinji achiomesera mabusiness madiki kana achida kukwereta mari kumabhanga aya.
I think imuvhi yakanaka chaizvo yaitwa and toda kutenda wa parliament kuti vakainekta mutemo iwoyo. Toda kutenda RBZ iri kuimplementa mutemo iwoyo. It's good because zvaitika traditionally ndezvekuti munhu aifanira kunge ane immovable property, ane ma title deeds kuti akwanise ku access ama loans. But iko zvino munhu akukwanisa ku access ama loans achishandisa motokari yake, achishandisa fridge yake, achishandisa stove yake kana zvipfuyo chaizvo. Zvinova zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vakawanda vave ne access kuma loans.
Mumwe apinda womusangano uyu vapita mavhiri vatiwo kushandiswa kwezvipfuyo kunopa kuti vekumaruva vakwanise kukwereta mari sezvo vasina matitle deeds pazvivakwa zvavo.
Yes, tinozvitambira nemaoko mairi nekuda kwokuti vamwe vedu vagara vari kumareserva, vamwe vane mashopu kumareserva ikoko, asi havana kumbobvira vaibata title deed muupenyu hwavo. Saka kuuya kwavatoita uku kwatiri zvio chinhu chinotibatsira zvikuru, nekuti vamwe vane mapropati ari mumakanzuru asi haana matitle deeds ikoko. So kana iri ng'ombe kana dziri dzimwe business rinoenda mberiwo kana nenzira yekuti vanogona kukwanisa kuona kuaccessawo mari, chiro chakanaka zvikuru. Uye I think muno muAfrica ndofunga mamwe tiri tatanga kuita chinhu ichochichi muno.
Mukuru weZAMFI vaGodfrey Chitambo vanoti sangano ravo iro rine nhengo zana neshanu rakatanga urongwa uhu mushure mekunge raona matambudziko ari kusangana nevemabhizinesi madiki ekuti vawane mari yekusimudzira mabasa avo apo vanenge vasina zvibatiso zvinodikanwa.
Nemaministries mamwe SME irimo, Ministry of Finance, vakaona kuti zvingava nane tifunge chimwe chiro chinganga chichifambidzana nenguva. Ndopo wakafunga kuti no, kodai tati vanhu vatore security in the form of anonzi movable property, motikari yako, motorbike yako, wardrobe yako, fridge yako, TV yako, mombe dzako, mbudzi dzako, kufunga zviri kufambira nezvine zviri kuitika mazuva ano. Dzimba tati vamwe havana, asi wada kudini? Wada kukweretawo mari. Saka tiri kufamba nezviripo zvacho. Saka ndo pakatanga nyaya iyi. Isisu maMFIs nekare zvedu tanga takutozviita, asi papa sina mutemo wakadaro wekuti zviitei.
Mumiriri webhanga guru renyika pamusangano uyu amai Grace Chiromo vati kurerutsa kuwanikwa kwezvikwereti kuchapa budiriro munyika. Vatiwo vari mushishi kuti pave nemutemo wekutambira zvibatiso zvitsva izvi kuitira kuti zvicherechedzwe pazvibvumirano zvekukweretesana. Vanhu vangangosvika makumi manomwe vapinda musangano uyu, uye mumwe musangano wakadai uchaitwa kumasvingo nekuBulawayo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.